Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 26 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Wakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe.
Wari kurwadziwa zvakanyanyisa nyaya yaTorable Mabombe zvekuti nezuro chaiye chatono enda kudare reHigh Court afaila inonzi muchirungu application for review kumbiro chaari kunyunyuta kuti special magistrate mapande sandizvoba zvokuendesa Honorable Mabombe kuchikorobi kujeri
Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri.
Hatina murairidzi weboka ramagamutete rajarinya noZimbabwe achazenge achienda kunodzidzisa. Hatina zvemurairidzi wemamwe maunions atiri kushanga nawo anosanganisira mana progressive teachers union noZimbabwe ana Zimbabwe teachers union asazoenda kunoshanda.
Varairidzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 7,787 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu makumi matatu nevashanu nezuro wakare. Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye vanhu gumi nevasere vakabva kuSouth Africa uko munhu mumwe chete achinzi akabva kuBotswana. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raenda kudare repamusoro richikumbira dare iri kuti riongorore mutongo wakapiwa mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Johana Mamombe avo vakakandwa mujeri nemusi wechina. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vanoti mutongo wakapiwa muzvare Mamombe hauna kukodzera.
Beta ezimbabwe lawyers for human rights vari kumbira Johana Mamombe mukomane ama Jeremiah Bhamu sisi muzvare Rosalin Hans tinomuda shoko wakamirira Zimbabwe lawyers for human rights wari kurwadziwa zvakanyanyisa nenyaya yaTorable Mamombe zvekuti nezuro chaiye chishanu wakatono enda kudare reHigh Court wakafaila inonzi muchirungu application for review kana kuti chikumbiro chaari kunyunyuta kuti special magistrate mapande sandizvoba zvokuendesa Honorable Mamombe kuchikorobi kujeri kuti vanzi vanotariswe nyaya dzepfungwa. Saka magweta edu haana rufaro haasi kufara nezvakaitwa saka waenda kudare ukasaira application for review pamusoro paizvo wabva wamhanyisa kutaura nezuro wacho wakafaila inonzi muzungu aged application kana kuti zviri kukumbira kuti dare reHigh Court rinzwe zvikuru panyaya yaHonorable Mamombe nekumhanyisa kana kukurumidza ndozvaitwa nemagweta ezimbabwe ndozvaitwa kamirira vana vezimbabwe nekurwadziwa kwari kuitwa
mati mapuwa here zuva rekuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare
hatisati tapiwa zuva takatarisira kuti magweta asi mugovera weekend asi havana weekend havana zororo vari kumhanya kuenda kuhaikoti vachidzoka kumahofisi avo kunocheka kuti zvaapapi yaaloketwa here yapiwa jaji here kana yanzi yejendi ishu here asi tinodavira kuti dare rehaikoti richaikonsida kana ichaitambira kana kuigamuchira seejendi ishu nokuti vanoda kujoana mamombe havafaniri kunge vari kuchikurubhi hospital zvino zviri kurwadza nyika yezimbabwe vana vezimbabwe handi ndofunga kuti pamambotsvagawo maona kuti zvinhu zviri kurwadza vakawanda kuti havafaniri kunge vari kwavari ikoko
tichitarisa nyaya yakatarisana namuzvare mamombe imi semagweta ezimbabwe lawyers for human rights ndezvipi chaizvo zvamunyanya kupokana nazvo
tine pamazuva apfuura tine vaitaura vakabuda pamatelevision patv vachiti vanorwadziwa zvikuru nenyaya yekuti kune vanhu vanongotaura kuti human rights everyday asi tinotonetsekanawo kuti pano vanga vari kukumbulana kuti ishu yekuti human rights everyday inotaurika everyday but izvi zvonai zvana joana mamombe onai zvatakudzwa ngadzore kakomana tezinaso ako kare mujeri nenyaya yekungoprotesta kuti just singaitwe panyaya yekuabdurwa kwatawanda muchehiwa imagine so zvinhu zvinonetsa zvikuru kuti joana mamombe akasungirwa akapomerwa mhosva iye ari nekodzero dzakambonyikidzwa dzakakanganiswa vakabatwa zvisiri pamutemo kwete iyega zvisiri yechimbiri netemarowa asi vava kunzi ndovakanganisa ndovane mhosva
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari kumanikaland sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kuzvikoro pazvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yavimbisa kupa vashandi vayo mari dzekubatsirikana izvi zvinotevera mashoko aburitswa nepublic service commission ichiti ichapa vashandi vayo mari yekubatsirikana panguva iyo nhaurirano dzinenge dzichiitwa pakati pehurumende nevashandi vayo tatadza kubata munyori wepublic service commission ambassador utaunashe sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi tabata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure kuti tinzwe pamire sangano ravo
hurumende yakaziva kuti isu hatidi kuwedzerwa mari tinoda kudzorerwa mari yedu yatakapirwa pataitambira United States dollars 520 vamutsuremuve vakamuka vaita umbavha hwekuti mari yedu yadzikira kuita 30 United States dollars hatidi kuti vatiwedzere mari ngavatidzorere mari yedu yataisitambira mabhindauko ese avari kuita ekuda kutibata kumeso haasi kuzobatsira education sector isu sevarayenzi hatisi kuzodzokera kumabasa kusvika mari yedu yataisitambira yadzorerwa payanga iri tinoona kuti hurumende iri kuda kuita mabhindauko akasiyana kusanganisira kujamba gwara nekutaurirana renational joint negotiating council yavakanga vazvigadzirira voga vachifunga kuti chimhuka chavanoisa muhapwa kuti chivabatsire kuti vadzvanyirire vashanyi
iwo mashoko aburitswa naambasada utaunashe aya ekutizvo hurumende ichakupai mari yekubatsirikana mati maudzwa here nezvazvo
zvangobuda mumagwaro sezvatiri kungoona mumapepa tichiona zvazara pasocial media hakuna kuremekedzwa kwemushandi nemushandiri wake asi vanomhanya kumapepanhau nekuzivisa nyika yose urongwa hwavo vasingauzivise isu tinovashandira zvinoratidza kuti zvidza kunosemesa kwatichakasatirwisa kusvikira vazoziva kuti ukama hwatinawo nawo hausi hweslave namaster ukama hwemushandi nemushandirwi hunofanirwa kuti tiite hochekoche pakubuda nezvisungu zvekuti toita sei kuti tese tishandirane zvakanaka
kana hurumende ichitora matanho ekukuwedzerai mari kana kukupai mari yekubatsirikana chii chamuri kupokana nacho apa imimi vamasaraure
mari yekubatsirikana imarambwi hongu mari yekubatsirikana yakanaka chaizvo asi chatidi mari yekubatsirikana isi tinoda masalari vanhu vari pawero anosanganisira vanhu vasingashande, anosanganisira vanhu vari vulnerable. Isu sevashandi tinotarisira kupiwa muripo webasa redu, ende tine chibvumirano chatakanyorerana pasi nehurumende chemuripo watinokodzera kunge tichiwana. Ndo muripo watiri kuchemera kuti tivadzorera muripo iwoyo wavakatibira muna 2018 kuti wanga uri United States dollars 520 izvo zvitanga kutora United States dollars 30 US. Isingaenderane nechibvumirano zvatakasungirana.
Hamuone here kuti munozoonekwa semuri kuomesa musoro sevarairidzi kana hurumende ichiti zveruda kukupai mari yekubatsirikana kuitira kunge muchibatsirikana pamunoenda kuzvikoro pazviri kundokuvhurwa?
Hurumende ndo iri kuita unhu isu hati kuoma musoro kwekuda kunyevedzera kunge iri kuda kutibatsira. Sezvatambotaura isu hatidi rubatsiro, isu tinoda kubhadharwa basa ratinoita. Vanhu vari kutooma musoro, ihurumende iri kutadza kuti tiite nhaurirano dzinobatika, tiite nhaurirano dzinoita kuti tifare tinzwisisane.
Zvikoro zvaakuvhurwa hwamasaraure makamira papi sesangano?
Hatina murayiridzi weboka ramogamited rotary union of Zimbabwe achazenge achienda kunodzidzisa. Hatinazve murayiridzi wemamwe maunions atiri kushanda nawo anosanganisira mana progressive teachers union of Zimbabwe ana Zimbabwe teachers association of Zimbabwe asazoenda kunoshanda. Hatinazve murayiridzi uyo ane njere dzakati kwanei achazoonekwa atenda kubasa panguva yekuti vanhu vehurumende vanopanana maallowance zuva rimwe anodarika salary yako yomwedzi wose. Zvikoro hazvingazovhugwe kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti vari kushandiswa zvikuru kuti Apex Council ndiyo yave kunzi Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Unove mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende, ipo pasina masangano acho kana kuti mafederation akaita mubatanidzwa uyu. Vanotiwo utungamiri wesangano idzva iri hapana akahusarudza, nokudaro vakazvigadza vega vatungamiri ava. Izvo zvavanoti zvinonyadzisa zvikuru. Ngatinzwei vaJohu vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu zvino zvinokandamadza kuti tinoona kuti sangano reApex Council ndiro rava Zimbabwe Confederation of Public Service Sector Trade Union. Izvi zvino zvinokandamadza. Chokutanga chatinoda kutaura ndechokuti kuti vanhu vaite confederation vanotanga nemafederation. Saka dambudziko guru riripo ndokuti hatizive kuti mafederation avakaita ndeapi, uyezve kuti vakakonsulta vanani kuti vazouya neconfederation yavataurai. Saka zvinhu zvinotikandamadza, zvinhu zvinosuwisa, ende zvinhu zvatanga tisingatarisiri isu seprogressive teachers union of Zimbabwe, nokuti hatisati taona paita federation yekueducation iyo inozoita nawo subscribe to a confederation. Saka tinoona sokuti vakakurumidza kumedza kusenga kuchada, uyezve zvinhu zvisina punduso, zvinhu zvisina support yemafederation, nokuti mafederation acho haasati avako.
Zvii zvikuru zvamuri kushoropodza imi sesangano repTUZ?
Chikurukuru chinonyadzisa paconfederation ichi ndechokuti avo vaitungamirira Apex Council vanhu ava vakazvigadza. Saka kana tichiita confederation hapana munhu anozvigadza, munhu anonogadza necongress. Zvaifanira kunge zvakabva atinoti mamembers from affiliates ari mafederations, ounza mamembers maaffiliates emafederations kuconfederation kuchiitwa congress, kwosarudza anotungamirira congress yacho. Saka apa kutamba namadhaka pasina mvura. Asi chatinongoona chete ndechokuti zvinenge zvine blessing reministry yepublic service, labour and social welfare, nokuti hapana paizosvika apa pakurejesta confederation muchiwande kunge zvanga zvisina support inobva kuministry of public service, labour and social welfare.
Asi Dr. Zhou, pane chakaipa here kuti vashandi vese vehurumende vange vari pasi pesangano rimwe chete vachitaura nezwi rimwe chete?
Isu sesangano revarayiridzi reprogressive teachers union tinoona kuti vashandi vehurumende zvakanaka kuti tive neunited front titaure nezvimwe chete. Asi hationi zvedu dambudziko rine a few leaders vanenge vada kuita umbimbindoka vanenge vada kuti rume rimwe rinokomba churu vanenge vada kuti havadi kukanya na vamwe tinoziva kuti kukanya urangana matendera kuri vamwe pati kana kune vamwe vashoma vanoda kukanya woga nokurira vega isinongoenda kuvashandi vehurumende nokuti simba revashandi harisi maleaders riri muvashandi vayaura nenzara
Awa vanga vari mutungamiri wePTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vachitaura vari parunhare, vari kumasvingo, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vemudunhu remutasa Central vari kunyunyuta zvikuru nekunonoka kuvhurwa kwechivakwa chinochengeterwa vanhu vafa kunyange hazo mochari iyi yakapedza kuvakwa makore matatu apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti nguva zhinji vanoenda kure kunochengeterwa mitumbi yama dzavo izvo vanoti zvinovadhurira sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunzvimbo idzi. Mochari iyi iri pachipatara chetsonzo uye yakavakwa nemari yakabva kuConstituents Development Fund neimwe yakabva kuhomwe yebazi rinopa rubatsiro pasi rose kuBritain reUK Aid. Imba iyi inokwanisa kutakura mitumbi mitatu panguva imwe chete. Mumwe mugari wemunharaunda iyi amai Sekai Chifamba vanoti vanorwadzikana kwazvo nekusashanda kwenzvimbo iyi sezvo zvichipa kuti vatsvage michovha yekuenda kure kunenge kuine mochari inoshanda kana vachinge vafirwa.
Ndinokwanisa kuzotitakurirawo murwi wacho kana chitunha chacho kuendesa ku town kune mochari inenge iri kushanda. Zvino tikanganiswa isisi vagari kuti munhu ashaikira panapa pasina chinozokasika kuitwa manje. Zvino tikanganisa zvakanyanya muchitunha chashaika.
Mumwe wekwadadi kuvatsomba vaEric Chigayo vanoti musha uyu wakavakirwa kubatsira vanhu vanenge vafirwa munzvimbo ino nokudaro kunofanirwa kushandiswa kuitira kuti vagari vanenge vafa vochengeterwa mumochari iyi vachimirira kunovigwa.
Mochari iri within walking distance ndofunga zvino kubatsira vanhu vari especially vari crippled by finance ngekuti kazhinji zhinji mukazvitarisira kumareserve kunoku vanhu vanosurvive through wana kupiwa tumari newana zvokuti vaende kuchipatara vazvibatsire. Saka kana mufambo wakura warebao iwo wana wacho nekumira kwakaita zvinhuko zvinei zvazvina kuvarerukirwa. Saka tikaita mamocharis ari padhuze ofangishenawo tikaita problem tosvikawo tobetserekana.
Vafirwa munharaunda iyi vanoendeserwa mitumbi yama dzavo kuzvipatara zviri kunyanga Bonda neMutare. Mumiriri wemutasa Central mudariri National Assembly vaTrevor Sarwaka vanotiwo vanhu vakawanda vanosangana nedambudziko rekunotora mitumbi inenge yaendeswa kure nekwanogara asi munharaunda mavo miine mochari isiri kushandiswa.
They are forced to hire a vehicle to go either to Mutare or to Mutare or to Aona. Kana kutokurumidza kuiga munhu wacho dzimwe hamata dzasvika because apa vachitopfuura pane riverboats munhu akafa panapa because this is the major referral center for the local area. Munhu akatofira apa they will take the boat to another hospital nemochari pati panapa mochari iripo.
Inokwanisa kutaura nemukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Simon Nyadundu sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vachataura nevakuru vekubazi iri kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe vagari vemunharaunda iyi vobatsirikana.
Tiri kuitika ikoko totaura nebazi rehurumende rinoenderana rinoshanda nenyaya idzodzo kuti mukatipa madetails acho tichagadzirisa. Tinoita kuti mashoko acho aende kuri vanofanira kuzvigadzirisa asi hazvifani kudaro.
Kudzamara hurumende yabvumidza kushandiswa kwemochari iyi vagari venharaunda iyi vacharamba vachifamba nzendo refu kuenda kuBonda, Nyanga neMutare kunotora hama dzavo dzinenge dzashaya asi dzakachengeterwa mumamochari ari kure navo. Ndakamirira Studio 7 kuwatsomba ndini Lloyd Amoyo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchinjamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munoshipa kurirwa neni Marvelous Mtanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rumbura kanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubatana nawo panguva ino yeCOVID-19 uye panguva ino ivo vakasarudzwa semutungamiri wesangano iri.
Zikarangu ndinoitwa Evanice Munando oganderitenia ndinotungamirira inonzi Women's Coalition of Zimbabwe, isangano remadzimai yemuno muZimbabwe, mubatanidzo wemaorganization anoshanda pamwe chiikuru vachishandira kusimudzira kodzero dzevanasikana nemadzimai.
Mungatitsanangurirewo kuti sangano renyu rinoita mabasa api?
Sangano redu iri rinoita mabasa akatisiyane siyane sezvandatsanangura paya kuti mubatanidzwa wesangano emadzimai anoshanda nezvekodzero dzevanasikana. Tinoyakuongorora ndechekuti tinoti isisi tingatiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai zvakafanira kuti zviringe nemazviwanikwa zvenyika ino. Tinoda kuti madzimai anga aine zvikwanisirowo zvekuwana mukana iyo. Saka ndorimwe basa ratinoita, uyezve nyaya yatinonyanya kutarisa nezvayo ndezvekuti kushungurudzwa kwemadzimai nenzira dzakasiyana siyana tinovabatsira sei madzimai aya kuti vakwanise kuziva kuti ikodzero yavo yekutaura maringe nezvenyaya iyi, uyezve kuvabatsira kuti nyaya dzavo dzingagadziriswa sei, uyezve tichivabatsira kuti ivo mukati mekukwara kana kukwadzika kwavanenge vaita mushure mekunge vashungurudzwa vangapora sei, uyezve vagokwanisa kuendera kumberi. Zvimwe zvezvatinotarisa nezvazvo ndezvekuti kubatsirana pamwe zvemadzimai. Madzimai angashandiseiko kuti nyika yeZimbabwe isimuke? Ivo vangatorawo chikamu chipi mune zveupfumi, uyezve vangatori chikamu chipi mune zvenyika zvematongerwo enyika yatinoti politics, kuitira kuti mazwi awo emadzimai anzwike muzviitiko zvese izvi. Uyezve imwe nyaya yatiri yakusimbisa inyaya yekuti panguva dzekuvhota madzimai ngavawanicho varipo vachikwanisazve kushandisa kodzero yavo inotaurwa muhumbiro yeredu yenyika yeZimbabwe kuti vanga vachiisa mazwi avo ipapo vachitaridza vatungamiriri kubva pandati pachikamu chelocal government kuyezve kuenda pachi pane vatungamiriri venyika vaitoizirawo kuitira kuti vatungamiriri vanenge vasarudzwa vangoizve vachikoshesa kodzero dzemadzimai, uyezve zvidokwa dokwa zvemwoyo yavo semadzimai zvinge zvichinzwika pajekerero.
Munoshanda nemasangano emadzimai akawanda sei munyika?
Isii tine mabatanidzo emadzimai edu unosvika iwo ndingati mazana maviri nechikamu, zvichireva kuti 250 organizations dzinenge dziri chikamu cheWomen's Coalition of Zimbabwe. Aya maorganizations anosanganisira maorganization anotungamirira vanasikana, uyezve maorganizations ane mune zvekurima, maorganizations anoita zvezvicherwa, maorganizations anoita zvemubati wemaoko, nemamwe maorganizations anoita zvekurudzira yandataura nemabasa emadzimai, uyezve kuti madzimai angakwanisirwa sei kuti asimudzirwe pakati pemukana yavo mukati mevarume uyezve nevakomana.
Pane zvimbinga mpinyi zvamuri kusangana nazvo here musangano renyu zvamungada kuti hurumende igadzirise semadzimai?
Zvibinga mpinyi zviri zvakati wandei mavhenati, nekuti semadzimai munoona kuti tinoti isisi takawanda munyika yeZimbabwe, asi uyezve tikazoona zvinoitika kana kuti urongwa hunoitika maringe nekusimudzira nyika yedu, madzimai tinowana tichasara mashure. Saizvezvi ndakagara pano nechikadzi kadzemadzimai kuti iro mudare guru rekabhinei, madzimai haana kumirirwa imomo, ende tichisuwo chedu kuti madzimai anga arimo kuti panika urongwa hwenyika anga achisangana nazvo. Uyezve nyaya yekutarisirwa pasi semadzimai muzvirongwa zvine budiriro renyika ndikuona sekuti tichiri kutsara zvakanaka tisangane neWomen's Coalition. Tinoda kuti isisu tinge tichikwanisawo kupinda imomo. Izve ndikasata panguva ino yeCOVID-19 ndinoda kuti mavhelati semadzimai tasangana nezvibinga mpinyi zvadzamukombe chaiwo, nekuti madzimai aenda pamhene nyaya yezveupfumi, nyaya yemabasa emaoko, nyaya yekusimudzirwa chaiwo kwemadzimai. Uye kwatanga tichimbotaiwa tinenge tanga tasvika pachikamu chiri nani, asi ndinoona zvekuti ikoko budiriro yese iyoyo yadzoserwa kumashure nenyaya yeCOVID-19 nekuda kwekuti vanhu vanga vasikufamba, vanhu vanga vasikukwanisa kuita mabasa emubato emaoko. Tinoreva kuti mhiri shonga pakati pemadzimai yakagara chiwandei, uyezve kana tichiita basa rediri kazhinji tinoti izwi redu harisi kunyanya kurudzirika. Uyezve chaatida kuchema nehurumende yedu yeZimbabwe kuti ngaitipewo mukana yakaenzana. Zvinoziva kuti ihe imomo mabasa kana kuti mumapepa ikamusoro soro yakaita sekadzi madzimai haatwandwa akawanda ngavati simudzirewo tipindewo muzvikamu izvozvo tikwanise kubatanana pamwe chete nevarume
aiwa tinokutendai kunge manga muri nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nyanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu cheupenyu hwedu ndafunga kuti timbotarisa nezvenyaya yakaitika svondo rino yekupondwa kwemwana ane makore manomwe kana kuti 7 years mudunhu remukarakate kwamurewa. Izvo zvakasiya vanhu vakawanda vachikashamadzwa mukomana uyu kana kuti mwana uyu anonzi akapondwa nemushandi aishanda pamusha pavo uye anonzi nemapurisa akabatsirana nevamwe vachiri kutsvagwa. Zvinonzi musoro wemwana uyu wakatakurwa nemumwe akaenda nawo kwabhora ndokusiya mushandi akachengeta dzimwe nhengo dzemuviri mushure mekunge avimbiswa mari inoita US$1,500 kana kuti chiuru nemazana mashanu zvemadhora emari yekuAmerica. Kupondwa kwemwana uyu chiitiko chakanangana nenyaya dzemishonga vanhu vachitsvaga kupfuma. Nekudaro tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Siwanda kuti tizwe kuti seZinata vanotsigira here nyaya dzekuti vanhu vaite mari kuburikidza nekudeura ropa remunhu. Sekuru Siwanda, munoti nenyaya yakaitika kwamurehwa iyi yandengendesa dunhu nenyika yemwana akapondwa ane makore manomwe?
Tingati isu sesangano reZinata nechiitiko chakaitika kwamurehwa uku chiitiko chakatotishamisa chatisingafare nacho. Isu nhengo dzedu dzeZinata hatitendere kuti vanhu vave vanorapa vachishandisa nhengo dzemuviri. Tinoona kuti mune vanoshandisa kazhinji tikuona nyanga dziri kubva kunana Uganda kunana Mozambique. Vanhu ava vanotarisa kuti vanotumwa asi nyanga idzi dzeikoko mune zvenhengo idzidzi dzemiri tinonzwa kuti vanoshandisa pakuti vagadzirise zvekuda kupfuma zvemari. Kasi isu nhengo dzedu dzeZinata hatitenderi kuti nhengo dzedu dzishandise nhengo dzemiri muurapi. Hatina chivanhu chakadaro. Tikatoona nemembe yedu yakaita saiyoyo tine dhipatimendi redu rinotomirira rezvelegal rekuti tinotiita kuti munhu iyeye atotongwa kana iye ari murapi anoshandisa nhengo dzemunhu. Saka sangano redu haritenderi mashandisiro anoitwa muurapi unoshandisa nhengo dzemunhu. Hatizvigashira, hatizvitambire kusangano redu reZinata.
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru Sibanda. Tinoimba kuti vateereri vane zvavawana zvakakosha kubva muhurukuro yedu. Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Siwanda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri. Varayiridzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soko izika pisenda.